Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 11/2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maringe neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019 tiite kuti vana veZimbabwe vapinde mumastreets tiratidzire chiratidza hurumende yenyu yava munangagwa kutsutsumwa kwaita vana veZimbabwe nekuoma kwaita zvinhu munyika.
Bato guru rinopikisa reMDC rinoita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose.
Makanselazi mazhinji hawana kuzove neruzivo rwakadzama pamusoro pebasa ravo, uye kuti vamwe vanenge vasinavo kuzoverenga pamusoro pemitemo yekutongwa kwematunhu.
Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti makanzura mazhinji havana ruzivo rwekutongwa kwematunhu. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change nezuro rakaita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose richiti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Musangano uyu wange uri weStanding Committee. Mapurisa ambenge achirambidza bato iri kuratidzira achipa zvikonzero zvakasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi vakamboyambira MDC kuti ikada kuratidzira isina mvumo inenge yazvisikira moto muziso. Mukuziya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka.
Chekutanga tatarisa nyaya yekuoma kwaita zvinhu, nyaya yehurumende isiri kunzwa kuti zvichemo zvevanhu, kukwira kwemutengo, kukura kwezvinhu zvinoshandiswa mudzimba, kushayikwa kwemafuta, kushayikwa kwemagetsi, kukwira kweschool fees, kukwira kwemutengo wezvinhu zvinoshandiswa mudzimba, kuparara kwaita health services sector, zvese zvitaona zvakakodzera kuti maringe neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019 tiite kuti vana veZimbabwe vapinde mumastreets tiratidzire chiratidza hurumende yenyu yava munangagwa kutsutsumwa kwaita vana veZimbabwe nekuoma kwaita zvinhu munyika. Iri zvinoenderana neresolution yatakaita paCongress yemuna 2019, zvinoenderana zvakare nemaatakati mabig five fights akataurwa naPresident pavakaita Vision 2020 yemusangano kumbare. Tikawirana kuti vana veZimbabwe vachakotonoka neruzhinji rwavo vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nehasha dzavo maererano nemamiriro aita zvinhu munyika.
Saka muchakumbira mvumo kumapurisa here? Zvinenge zvichifamba sei mukuratidzira kwamuri kuita? Nekuti ka tiri kuona kuti misangano yamuri kuedza kuita kana iko kuratidzira kwacho kunenge kuri kurambidzwa nemapurisa.
Izvi ikodzero zvinoveri mumiriro remutemo ratakagadzira tega muna Mei muna 2013 yatingati Section 59 yeConstitution. Saka isusu MDC tichamobhilaiza vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira hurumende yavamunangagwa kumaomero aita zvinhu.
Pane mamwe masangano here amunenge muchibatana nawo mukuratidzira uku?
Tichashanda nemapato ese anoda kushandwa nawo ari kuirirana panyaya yekuti vana veZimbabwe vapinde murunyararo maererano nekodzero dzavo dziri mumiriro remutemo vachiratidza kutsutsumwa kwavo nehasha dzavo nemaomero aita zvinhu munyika. Imwe nyaya zvatoongorora nekutaura nezvaMstanding Committee inyaya yematactics akuitwa nezanupf kugadzira tsamba dzimwe dziri kungogadzirwa dzevatungamiri vakasiyana-siyana vemdis arinonzi ninga arizaina. Tsamba yakagadzirwa imwe ichinzi yanyorwa navatapita kumalo, imwe ichinzi yanyorwa navahwende, imwe ichinzi yanyorwa navakomichi. Saka zvese izvozvo taona ari ma tactics ari kushandiswa nezanu PF kuda kufananidza mapato ndakuzanu kwaita mhirizhonga saka zanu rida kuti zviite sokunge kuMDC kwaitawo mhirizhonga kuti vana veZimbabwe vashaye faith muMDC saka tataura nenyaya iyo tikawirana kuti izvozvo zvinofanira kurambwa nekuti kuMDC tiri kushanda setimu yakabatana vakomichi vanhu vane tsamba yakagadzirwa marumwe zuro yekunyeba vabva vangotorwa mukana iwoyo kuti vataure kuti ivo havana kumbobvira varizaina vataura uye varamba zvakasimba vakatorekodha vhidhiyo yavo vachiramba zvemanyepo zvokugadzirwa nezanupf zvokuti varida kurizaina uye havana trust kana kuti faith neutungamiri asi nyaya zhinji yandingangoti yatataura ndiyoyo nyaya yekuti vana vezimbabwe vane kodzero yokupinda mumigwagwa vachiratidza kutsutsumwa kwavo maererano nemaomero aita zvinhu saka seMDC takuendera mberi tichisusukidza mberi rizorusheni yatakaita muna mei muna 2019 chisusukidza mberi chitauro chakataurwa napurezidendi chamisa paagenda 2020 yavakataura kumbare muna January kuti isu savana vezimbabwe tine kodzero yokupinda mumigwagwa vachiratidza kutsutsumwa saka haiwa huru runo vana vezimbabwe ngatigadzirirei tipinde mumugwagwa tiratidzire kutsutsumwa kwete nemaera nemafambiro ari kuita zvino vana havachakwanisa kana kuroora hatichakwanisa kutenga mudzimba maita nzara iri kusura nhamo iri kuyakasunga tai chaiyo saka tiri kuti vana vezimbabwe vane kodzero yekuratidzira
mutevedzeri wemutauriri weMDC valuke tamborinyoka vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust riri kushora makanzura mazhinji richiti havasi kuteerera zvinotaurwa nevanhu vakavasarudza mukuru wesangano iri vaprecious shumba vaudza studio 7 kuti makanzura mazhinji haana ruzivo rwekutongwa kwemakanzuru vati makanzuru mazhinji havasi kunyora pasi zvavanoudzwa nevanhu kuti vagoendesa kukanzuro kunotseya zvavakange vaudzwa vashumba vanotizve mashandiro anoita makanzura haaenderani nekutonga kwejekerere tabata vashumba kuti tinzwe zvizhinji
sesangano reHarare Residence Trust apo tinenge tichidyidzana nemakanzuru tichidyidzana newashandi wekanzuru tiri kusangana nepatinoona kuti chinhu chinonzi demokirasi chinhu chinonetsa kuchiita bepa ratakanyora riri kubuditsa pachena kuti makanselers nguva zhinji wanosiya zvinhu zvinobva kuvagari vachiteerera zvinenge zvichirongwa newatingati mabhurokrats emukanzuru avo vanove nesimba guru simba ravo richinyanya kubva pakuti ivo ndoo vakanyanya kudzidzira mabasa makanselers mazhinji hawana kuzove neruzivo rwakadzama pamusoro pebasa ravo uye kuti vamwe vanenge vasinavo kuzoverenga pamusoro pemitemo yekutongwa kwematunhu saka tiri kutarisa chimiro chedemokirasi mumaguta kuti watingati macitizens wagari hawana simba guru rekushandura zvinhu zvizhinji kugadzirwa kwemitemo kupihwa kwemari kumaprojects ekanzuru zviri kunyanyorongwa nemakanselers wakabatana nemaofficials zvinobuditsa pachena kuti chinhu chatinoti demokirasi chinotarisira kuti weruzhinji wange wachibatsirikana wachindomirirwa nevavakasarudza chinhu chingori pabepa badzi asi hachizi kuitwa
vashumba mataura kuti vagari havana simba over macancellors sevagari veguta vasingafari nezviri kuitika zvikuru sei kuti hamusi kuona zvokuti makanzura ari kuita basa ravo nemazvo chii chasara kuti chiitwe kuti zvinhu zvinodiwa navagari zviitwe zvibudirire
zvirongwa zvekanzuru zvinofanirwa kunyanya kutangira kuvagari kubudikidza nekumawadhi kunobva vanhu Muharare mune mawadi 46, kuchitungwiza kune mawadi 25, kuEpworth kune mawadi 7, kuRua kune mawadi 10. Zvazvinongoda ndezvekuti panonge pachiuya urongwa hukuru, makanselers ndiwo ngatange amboita misangano iri pamutemo, wachisangana newagari paine humbo wevanhu wauya pameeting iyoyo, pachibuditswa magwaro atingati maminutes anopupura kuti ichokwadi kwakaitwa hurukuro dzakati nedzakati nedzakati, kukaitwa zvisungo zvinoti chino neichi. Asi pari zvino tiri kuona dambudziko guru riri rekuti zvinhu zvizhinji hazvina humbo, hazvina magwaro anobuditswa, kunze kwekungoti vanhu vanongonozvifunga pavanogara mumameeting vachingodoma zvavanofunga kuti ndizvo zvakakosha. Izvi zvinoputsa chirangano chekutonga kwegutsa ruzhinji, uko kunofanirwa kunge kuchinyanya kubuditsa pfungwa dzevanhu vakasiyana-siyana. Pfungwa huru yozove ndiyo inobuda inoteedzerwa. Izvi zvinotipa mukana wekuti kana pachinge pachida kuwakwa urongwa hunosimudzira magariro ewanhu, panofanirwa kuti washandi wekanzuru vanongonyora chete izvo zviri kubuda muhurukuro newagari. Kana makomiti ekanzuru ogara pasi ari kushandisa magwaro abuda kumisangano inenge yaitwa kunzvimbo dzinogara weruzhinji, izvi zvinozoita kuti zvavanobuditsa nezvavanoronga zvinoenderana nezvakanzi ndizvo zviri kudikwa, ndo zviri kukoshera wagari.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7. Komiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika nezuro yakashanyira muzinda weAmerica uri kuWestgate muHarare, uko yakataura nenhengo dzechikwata chiri kuratidzira chichigara panze pemuzinda uyu cheBroad Alliance Against Sanctions, icho chiri kuda kuti America ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZANU-PF. Sachigaro vekomiti iyi vaKandines Paradza vanoti kuenda kwavo kumuzinda weAmerica kunotevera kupiwa kwavakaitwa gwaro renyunyuto nechikwata ichi chichikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Vanoti vazokoka chikwata ichi kuti chiende kuparamende nechipiri chinotevera kuitira kuti vazeye nyaya iyi mudare.
Ichokwadi kuti taenda ipapo kunovaona, nekuti ava vakanga vagara kwenguva yakareba vari ipapa vachinyunyuta nezviri kuita America kunyika yeZimbabwe, kunyanya-nyanya nyaya dzemasanction. Saka zvavakaita Broad Alliance, vakanyora gwaro rinonzi petition kuparlament. Saka vanyora petition kuparlament vachiti chichemo chavo ndechemasanction, chavaroda kuti America ibvise masanction awo akatarirwa Zimbabwe zina 2003, 17 years dapfuura. Saka ini ndakatumwa neparlament, nekuti ndo basa rangu ndiri kuparlament iroro. Saka tanga tichifanirwa kuvaona ikoko. Saka hatina kuzokwanisa kuvaona nekuti pane zvimwe zvatanga tichida kuti tange tazvigadzirisa tisati tanovaona. Saka ndazoenda ndichinovataurira kuti tozosangana navo svondo rinouya. Saka tichasangana navo svondo rinouya tichazoti vauye kuparlament, nekuti nhasi tanga tichida kunovaona kuti ndopavari here shuwa, ndozvavari kuita here shuwa. Saka ipapo tazviona kuti ya vari shuwa, vari pamuzinda weAmerica. Saka svondo rinamuso chipiri tichavadeedza vouya kuparlament ivo veBroad Alliance.
Imi sekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, zvii zvamunokwanisa kubatsira nazvo panyaya yezvirango pachichemo chavo ichi?
Isusu iye zvinezvi ndakatonyorera umwe wangu wekuAmerica anoonawo nezvekudyidzana kwedzimwe nyika kunze, Angel ari kuCongress nekuSenate futi, Jim Risch. Ndakavanyorera vese ivavo kuti tisangane, nekuti dambudziko ravanga vachiita maMP vamwe vedu ava vekuAmerica inyaya yekuti vanga vachingosangana nemaindividuals, atoti maindividuals vanhu vakazvimiririra, nekusangana futi neopposition vana Tendai Biti, vana Chamisa, vanani, asi vasingadi kusangana nesu parliament. Saka ndakavati aiwaka numwe dzakanga dzatumwa kuzondiona kubva ku State Department ndikavaudza kuti aiwaka isu ndisu Parliament yeZimbabwe. Saka uya chitaure seParliament yeAmerica neParliament yeZimbabwe tionesane kuti toita sei kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe izvi zvibviswe, nekuti mutemo unonzi zigera wakaitwa neCongress ende iCongress inofanira kutobvisa mutemo uyoyo yatinoti muchirungu repeal. Saka zvinotenge zvabva kwatiri isu nekukumbira kwatinoita seParliament yeZimbabwe. Pamusoro pazvo futi ipapo tinoona kuti isu seParliament ndisu tinovaudza kuti tapakati tapakati nenyaya yemutemo yatinoti muchirungu law reforms, kuti tapapi tapapi nemutemo. Iye zvino ndoda kuudza kuti nhasi chai tapasisa mutemo wemedia freedom of information bill tapasisa, and nhasi taverenga kechipiri Zimbabwe media commission bill, and tapasisa futi nhasi international treaties bill. Saka tiri kumhanya nayo nyaya idzodzi kuti tizvipedze zvavari kuti tiite izvo tiri kuzviita.
Tichionawo ivove chikwata cheBroader Alliance Against Sanctions vagara pokubvira gore rapera, zvinorevei imi muchichema kuti zvirango zvinge zvichibviswa?
Senyika inenge iri mune imwe nyika hazvingi zviri zvakanaka zvokuti ambasada weAmerica otaura nezvisvarwa zveZimbabwe panyaya dzakadai. Zvinotaurwana hurumende kuhurumende kana kuti Parliament to Parliament. Saka zvatatoita izvi zvakanaka, tichatora zvavatitaura petition yavo iyo itonzwa zvavanotaura kuwedzera papetition yavo toendesa muParliament nenyaya iyo iri motion. Ripoti yedu yoitwa muParliament tobva taita debate Parliament yose yeZimbabwe towirirana tobuda nechisungo kuti toita sei seParliament yeZimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro vekomiti yeParliament inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindi nesiparadza vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti chizvarwa cheThailand chakange chatiza kubva muchipatara cheWilkins chakazvipira kuhurumende uye chiri kuongororwa kana chiine chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. MuNewsday, sangano reUnited Nations Population Fund rinozivisa kuti hurumende yeZimbabwe haina mari yokuverenga vanhu mugore ra2022, richiti hurumende iri kuda rubatsiro rwemamiriyoni 15 emadhora ekuAmerica. MuDaily News mune nyaya pamusoro pevana mukoti vechipatara chemupilo vakaratidzira nezuro vachishora vakuru vechipatara kuti vakavamanikidza kudzoka kubasa vasina kugadzirisa zvichemo zvavo. MuDaily News mekare nyaya yemari inoita mamiriyoni 740 emadhora ekuAmerica yeCommand Agriculture inonzi yakatsakatika payakapiwa kuGrain Marketing Board yadzoka zvekare mushure vanoona nezvemabasa eGMB vaClemens Guta vaudza komiti iyi kuti havazivi nezvemari iyi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7 makadi vashamarari mose veStudio 7 nevatereri. Ndinetwavo Gabriel ndiri muno South Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pechihurumende chedu cheZimbabwe, chihurumende chamunangagwa. Ini ndinorwadziwa zvikuru nenyaya yekutsakatika kwaItai Dzamari. Danga echiri hurumende kare iyaya nemapurisa andinoziva ekare iyaya pachiri kutonga vamugabe, munhu aiti akapara mhosva kana akapara mhosva kumash west akaenda kuchipinge kana akaenda kubet bridge aiwanika chete. But iye zvinezvi panyaya yaItai hapana chinhu chinokwanisa kuitwa nemapurisa, because now hapasisina mapurisa enyika, kwasara mapurisa ezano, mapurisa amunangagwa. Hamuna mapurisa enyika, hamuna masoja enyika. Mapurisa ndezano, masoja ndezano. Saka zvese zvinoitwa, mhosva dzinoparwa kana dzikaparwa nevanhu vezano, hapana chinoitwa. Vanhu vakapamba iTai vanhu vezano, ndo vaka pamba itai. Andina angu humbo, asindo matauru anduwiti. Nukuti dae wanga wachiri vanu wezanu waka pamba itai. Mapurisa anga dae akabata vanu waka ita isu. Zuno nukuti wanuto siziva chakaitika pana itai. Endi wanu ziva uti mpenye reka nati akafa uya alikupi. Wanuto siziva datenda angu.
Ipa Studio 7 nambu magadiku mkuma tenono kawande msadari ni. Kikiliri uma voice ni. Ndini nitirasi jirikeza. Andina angu za ndoda ucha ulaza kawande. Pajitangurita sinde mafuizi. Patikufuna msunga fura. Andisi ujichi.
Nika ya Zimbabwe ya inoneza yae. Kutititi ingana zoti inyika inga zotozo. Endaye moona Zimbabwe ya budiriraka. Hanamuna anga baba, bari baba. Haa, hapana. Hapana. Zinoto da kuti iwa anamuna anga baboto jini nipisa. Wobatana na wanacha misa. Wabatana na wanacha misa. Ndo kutinyike ya Zimbabwe ya inaki. Ende mukaona corona virus ikange hatu pinda mnyike ya mu Zimbabwe. Hapana. Vanutinopera. Nekuti anamoyo vanungo totaura. Haa, tazo gazirira. Haa, tazo daida. Ndo basa rawe iruru. Kungo taure juni jokunye panguwa nenguwa. Hapana jinubuda mu Zimbabwe mu ya.
Muri seiko matsukoma pa Studio 7 apo tiri vapenyu takutongo chika iyo COVID-19 yadai kupinda mu SA matiru chimwe chinoshamisa ndeuyu mutungamiri anonzi mutungamiriro Nangagwa ukatarisa mamwe maspeech ake pane vanhu so ndezvaya zvekutoti chero vazukuru vanogona kutadza kana kutoteerera sekuru vachitaura unozvishayira pazvo. Chokwadi hatina kwatiri kuenda. Hanzi ndatombopinza ruoko. Ndikatonzwa hai muri kutonhorera chaiko haa. Hameno kuri kuenda Zimbabwe shuwa. Munangagwa dai angosiyo.
Mazurazei pa Studio 7 apo. Isi vashamarari nemese munoteerera. Ndoda kutaura pamusoro pa president wedu uyu zvinorwadza mashoko anotaura. Norwadza zvisingamboiti achitaura zvakadaro vanhu vasi vakateerera achitaura zvemapeti nendiro munhu wapurezidendi asingatauri zvinhu zvinoita kuti nyika ienderere mberi nyika ibudirire achitaura zvemapeti peti anowanikwa sei mudzimba dzisina chikafu zvinorwadza zvinotaurwa napurezidendi wedu izvi zvinorwadza zvisingamboiti ndinoenda futi panhau yemurume akashayikwa vanoziva vanhu vezanupiefu vanoziva kuti akaendepi ndatenda ndiri pano zvangu papretoria panapa
ini ndinoitwa Denis Makute ndiri kuno kueastern cape port elizabeth tinotenda vashamarari vese vanotitefenyurira nhau dzestudio 7 vana blessing zuru tanonoka hwande jonga kandimire ndichiti murambe makadaro nokutipa news dze Studio 7 dzamangwanani namanheru. Ini nyaya yangu iri pana amai Mfumira. Ndinoda kuziva kuti amai Mfumira mari yababa wangu vachatiparini because ndakazvarwa 1983 baba wangu vachisevenza kuZimparks asi mari yababa isati yabuda saka vachatipa mari yedu rini ndatenda hangu jonga kadibiri.
Pastudio 7 apo, pari sei guys. Kana kunewa neruzivo nepolitics dzemuZimbabwe, munobva matonyasa kuona kuti kana vaiva nevachiti wafanaka, hapana kuti wafanaka. Mugaba anga akashata veduwe. Tarai muone mhuri yemunhu iri kuchema kuti itaidza mara. Akaindepi, hapana chinozikanwa kuti akafamba sei. Nanhasi vari kungopamba vanhu hazvife zvakapera munyika yedu izvo.
Manga makateerera kupfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera chende kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Madzimai nevasikana takamirira kunzwa kwamuri. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202465 0318 muchitudza zvamunofunga.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Makumi nemakumi evatori venhau, vazhinji vavo vari vanhukadzi muCameroon, vari kushedzera rubatsiro mushure mokurasikirwa nemabasa avo, vamwe nemisha yavo, zvichikonzerwa nokurwisana pakati pehurumende nezvikwata zvinoda kuti matunhu azvo azvitonge. Vatori venhau ava vanoti vanopambwa kana kurohwa mushure mokuramba kunyora zvamanyepo vachitsigira hurumende kana varwi ava. Dare redzimhosva muIsrael raramba chikumbiro chemukuru wehurumende vaBenjamin Netanyahu kuti vambomira kutongwa nemhosva yeuori svondo rinouya. Magweta ava Netanyahu vakange vakumbira kuti kutongwa kwava Netanyahu kumbomiswa kuti vanyatsotarisisa umbowo huripo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kukunda vaBernie Sanders musarudzo dzeDemocratic Party dzakaitwa nezuro manheru mumatunhu eMichigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Idaho neWashington. Patauya pamhepo, mavhoti ange achiri kuverengwa, asi vaJoe Biden vange vachinzi vakunda vaSanders mumatunhu eMichigan, Missouri neMississippi. VaSanders vange vachifanirwa kukunda mudunhu reMichigan kuti varambe vari mumakwikwi aya. Mabudiro aita zvinhu aya anoreva kuti vaSanders vave pakaoma zvekuti vazhinji vave kutovakurudzira kuti vachiregera kukwikwidza, asi kuti vatsigiri vaBiden, izvo zvingaratidza kubatana kwevatsigiri vevarume vaviri ava. VaBiden navaSanders vari kukwikwidzira kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichatwa muna Mbudzi, apo anenge akunda kuDemocratic Party achazokwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump.
Military touch.
Ndakuvaka musha asi hana inorova ma, hatichada kusasana inganguva yatofamba ma. Ndanyora nziyo, nziyo yerudo,
nziyo yerudo,
nziyo yerudo isere mibuzo. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, hausombo venga mai vangu kana hama dzangu. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai, hausombo venga mai vangu kana hama dzangu. Anunzi hemi haladeo,
Jaya guru ja praise nziyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato guru rinopikisa reMDC rinoita chisungo chekuti ritange kuratidzira munyika yose. Sangano rinomirira vagari veHarare Harare Residents Trust rinoti makanzuru mazhinji havana ruzivo rwekutongwa kwematunhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.